Ching, aradzwa kumari ndai Glen Forest nhasi uko kwanga kuine vanhu vakawanda vauya kuzoonekana nemufi vachiimba dzimbo dzezvematongerwo enyika. Vashaura pamarinda apa gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reHarare amai Miriam Chikukwa, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vati Chinks akashanda zvakakomba kukurudzira vanhu vatema kuburikidza nekuimba nziyo dzechimurenga kuenda musango kuti vanorwa vachirwisana nehurumende yevachena yavanoti yaidzvinyirira vanhu vatema.
Kuimba chinhu chikuru. Kuimba kune zvakunoita. Kana vanoparidza kana muchida kuti vakubvisirei madhimoni, imbai. Vanosvikirwawo, inini ndiri mwana kwaChiese, saka zvemasvikiro ndozviziva futi. Ane handa, imi munoti ane handa ndewenyu. Aiwa, ini ndinoti atetacharwe toenda kusharunza. Haleluya. Saka ndiri kuda kuedza kuti kuimba kune zvakunoita muvanhu. Umonongona chimba gunununa 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 mumoyo gunununa 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 mumoyo obva zvati pane zviri kufungiwa nekarweka ndo zvaitawo community kuimba kwawo kunyango kabvunza kamwana kadiki anokuudza kuti vanhu wondo maiona kaima pambepu imiwa pambepu mambava pambepu reza ndichuru imi wapambepu makananga kuzimbabwe imi wapambepu vanhu vaizviziva izvozvo.
Ataura akamirira mhuri yemufi ari mwana wemushakabvu vadhidzi Chingaira vati semhuri varasikirwa zvikuru uye vatenda ruzhinji rwezimbabwe nekuremekedza Chinks. Munyori musangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vati kunyange hazvo Chinks asina kupiwa ruremekedzo rwakafanira mapupa aChinks achamuka.
Takataura sevarwiri verusununguko pakauya ziviso yekuti apiwa gamba redanho nenhanho ipi tikati ngazvidzokere zvinotariswa kureva kuti takati tisina kufara nazvo zvikadzoka zvakadaro. Asi ini chandinoda kutaura ndechekuti ngarisave dambudziko redu rekuti Chinks aiswa kupi zvakamira zvakadai nemhaka yekuti tikatarisa vana mbuya nehanda vana sekuru Kaguvi vana King Lobengula nevamwe musi wavakaurawa kana kuti wavakafa ugamba hwavo hauna kuonekwa hwakazoonekwa nevakauya mumashure. Saka zvatiri kuita pano kana zviri right Chinks achafa zvongopera zvonyarara, asi kana zviri wrong pano umwe achauya ozotaura kuti Chinks ngaende panzvimbo yakafanira. Saka tiri kutaura nezvemweya usingaparari, mweya unoramba uriko. Vana mbuya nehanda nhasi magamba, asi mumaziso evarungu vakauraya haana kuve magamba. Saka isu chatisina kuona nhasi chinogona kuzoonekwa nevanotevera. So tinofunga kuti mweya iwoyo ucharamba uripo, uchaita kuti nhoroondo izotasanura zvisina kubatwa zvakanaka nhasi.
Vamatema Danda avo vatsanangura mushakabvu segamba guru kudarika mamwe magamba akavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre vati mitemo inoda kuvandudzwa kuitira kuti vanosarudza vanhu kuti vave magamba enyika vave vanhu vanenge vachiziva zvinotarisirwa. Vamatema Danda vati kunyimwa kwakaitwa Chinks ruremekedzo rwekuva gamba renyika kunoratidza kupatsanuka kwakaita utungamiriri wenyika neveruzhinji.
For as long as kana zvikangoramba zviri zvinhu zvinonzi ndezvananhenge handipa pamuri kutaura nyaya yacomrade Chinks dai kwanga kuri kuvhota nyika yataura kuti Chinks aifanira kuita gamba renyika, asi varimo vane simba rekutaura ndo vati hazviiti. Saka kana vane simba vari vashoma ruzhinji ruchitaura pasina connection hapana chinobuda chakanaka. Izvi zvinotaridza kuti ukoona chitima musoro wacho uchinda nedivi, madhiroko achinda nedivi, zvoreva kuti pane paakanuka. Because bato kana riri rematongerwe nyika kana riri rakabatana nevanhu varo harifaniri kusiyana pfungwa nevanhu varo but ukoona vanhu voita pfungwa dzinoenda uko bato richienda uko zvikuru kuti hapasina inganzi nechirungu link hapasina kubatana papfungwa saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe takazotaura nechekare isu kusvika tizosvika pakudzingwa mupati taitaura nyaya dzekuti vanhu vari kumbogara mupolitibiro ndivanani vanoziva here kwatinokwatakabva vanoziva here kwatiri kuenda asi kana zvangoramba zvichiita seaclub of few sechunhu chevanhu vashoma zvinongoramba zvakadaro
pakuvigwa kwachings panga paine makurukota ehurumende akati kuti pamwe nevaimbi vakawanda vanga vachisanganisira Oliver Mtukudzi Chings uyo aizivikanwa nekuimba nziyo dzechimurenga uye achitsigira bato rezanu pf angaita svondo asina kuvigwa vari muzanu pf vachikweshana nenyaya yokuti oitwa gamba renyika here kana kuti kwete Chings uyo akashaya nechishanu svondo rapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara asiya madzimai maviri nevana gumi nevana ndakamira studio 7 muHarare ndini Thomas Tiripasi